at voanews.com. I'm Jackson Bungani in Washington.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinoti riri kunetseka zvikuru pamusoro pemhuri dziri kubviswa padzakavaka misha yadzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi gore rino havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Bato reZANU-PF rinoramba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaJosaya Hongwe vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri neumwe 121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,492, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nemumwe 125,671. Kusvika pakupera kwezvivara nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevashanu 2,729,955. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 1,728,797. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kunetseka zvikuru nekutyorwa kwebumbiro remutemo vanhu vachimanikidzwa kubva pavanenge vavaka misha vachisiyiwa pamene. Izvi zvinonzi zviri kuitwa mumaguta nekumamisha. Sangano iri rinoti rakatambira nemufaro mutongo wakapiwa nemutongi wedare repamusoro vaIsaac Mzenda wekumisa kudzingwa kwedzimwe mhuri shanu dzaida kuputsirwa misha nekanzuro yeMakoni Rural District Council. Mhuri idzi dzakatanga kunzvimbo iyi iri pane Maire Village 24 muna 2011. Izvi zvakatevera kudzingwa kwavange vaitwa papurazi reBingaguru rainge ratorwa nehurumende. Mumutongo wavo vamuzenda vakati kanzuro yeMakoni inofanirwa kutevedzera mutemo kwete kungoputsa dzimba dzevanhu isina mvumo yedare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira vanhu ava riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, amai Peggy Tavagadza.
Musi wa13 yamavhuvhu 2021, dare guru reHigh Court rekwaMutare rakaona zvisingakodzeri kuti kanzuro yekumakoni, Makoni District Council, itore mutemo yoisa mumaoko ayo yodzinga vagari vekumakoni nemaire Village 54 pasina yatinoti mutongo wedare kana kuti court order. Zvakaitika kuvagari ava vakatora nyaya vakaendesa Makoni Rural District Council kudare. Ndezvekuti vagari ava kubva nakubva vaigara painzi pabinga Guru Farm ndipo pavakazvarirwa.
Kose vakazobva paplaza apa?
Pakazoitwa kugovewa kweminda inonzi land resettlement. Vakabva vadzingwa pamwe chete nevabereki vavo vakanga vasina kana ruzevha rwavaiziva kubva vachikura. Nokudaro vakabva vatora matanho anoshandisiwa pachivanhu uye anenge achibvumidzwa nemutemo wenyika kuburikidza netraditional leaders act inotaura kuti minda kana kuti pekugara panogovewa sei muzvizvarwa. Saka muna 2011 vakainda vakanoona sabhuku Armando Sicario kune maire Village 54. Ndobva vagurirwa pekugara pakanga pakasiyana. Vamwe vakapuwa ma 1 hectare, vamwe vakapuwa ma 2.5 hectares. Ndobva vatanga kutogara nemhuri dzavo, vakarima, vakavaka dzimba. Vana vanoenda pachikoro chiri padhuze chinonzi Nemaire, chinenge chiri icho tingangoti makilomita anoita 1 chaiko, saka tingatoti chikoro chiri mumusha. Ndobva vaenda ndokutanga kugara.
Vanhu ava vane mazera api chaizvo vakaenda kumatara?
Pavanhu vakaendesa kanzuro kukota apa patori nevamwe vakura chaizvo vane makore adarika 60, vane makore adarika 65 vachiendesa nyaya iyi kudara. Zvino zvinochi zvakazoitika ndezvekuti Makoni Rural District Council yava kuda yakaita mupartnership neinonzi Sports Leadership Institute of Zimbabwe.
Sei vari kutora nzvimbo iyi?
Vane chiono chokuvaka yatingati Sports Academy kana kuti nzvimbo inenge ichiitirwa mitambo yakasiyana siyana. Saka nokuda kwekudaro kubva muswa vakatanga ivo kuita atinoti mafire guard kuchera vachivaka vachichera mafire guard vachikomberedza dzimba dzevanhu ava dzenharaunda iyi dzakainda nenyaya iyi kudare. Izvi vachizviita vapedza kuita mafire guard avo vakomberedza dzimba, vakabva vavaudza kuti tichauya tichiisa mafenzi, tichauya tichiisa rushowa. Saka nokuda kwekudaro vagari vemune maira vakabva vamanya kumagweta kuZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, amai Peggy Tavagadza vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi gore rino havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly uchaitirwa kuNew York kubva musi wa21 kusvika musi wa27 mwedzi uno. Asi zviri kunzi vachapinda mumusangano uyu kuburikidza nedande mutande kane kuti virtual. Izvi zvakaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba neZuro mumashoko avakaburitsa kuvatori venhau. Vacharamba vakati vamunangagwa vakatora danho iri nekuona dambudziko reCOVID-19 uye kuti vasimbise zvirongwa zvavo zvekuvandudza pamwe nekumutsidzira upfumi hwenyika uhwo hwavanoti hwakananga gwara rakanaka. Vacharamba vanoti mashoko emutungamiri wenyika kumusangano uyu achagara arekodhewa ozoburitswa musi wechina 23 Gunyana, uye vamunangagwa vachapindawo mimwe misangano ichaitwa parutivi peUnited Nations General Assembly kuburikidza nedande mutande. Vari kuronga musangano uyu vanonzi vakapa vatungamiri venyika nedzihurumende kodzero yekusarudza zvavanoda kupinda musangano uyu panyama kana kupinda kuburikidza nedande mutande. Rino rinenge rave gore repiri vamunangagwa vasiri kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly sezvo gore rapera vakakundikana zvakare kuenda nekuda kwedenda reCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch vadewa mavhinga avo vanoti idano rakanaka raitwa nemutungamiri wenyika rekusaenda kumusangano uyu sezvo richichengetedza utano pamwe nemari.
Idano rakanaka asi idano rukuti vatungamiri vesenyika dzakasiyana siyana vari kungoita nekuti mamiriro ekunze anoita kuti zvisanaka kuti vanhu vakwanise kufamba. Nekudaro zvinokosha kuti mari dzichengetedzwe nekuti iko kuNew York kwachona kunenge kusina ariko nenyaya yedenda reCOVID-19. Saka tinozviziva kuti ndo zvaitwawo neZimbabwe varemekedzawo mamiriro ekunze nemamiriro edenda. Mari iyoyo inofanira kuti ichishanda basa rakakosha nekuti ndo zvingatoita kuti pave nebudiriro munyika.
Zvinozoonekwa sei vamavhinga kuti mari yanga ichifanira kushanda kuNew York iyo yazoshandiswa mumabasa ebudiriro amuri kutaura?
Izvozvo hazvina achazoziva hazvo, asi tinovimba kuti vanoshandira hurumende vachaita saizvozvo. Tinoziva kuti hurumende yavamunangagwa ine basa guru kwazvo panyaya dzekuedza kubvisa uori, nekuti uori hwakanyanya hwakatekeshera muhurumende. Zvinoda kuti zvishandwe nemari yenyika zvakawandisa, asi hapana chinobatika chati chaakuoneka. Saka chatiina chichati kutungamidza chivimbo chekuti vashandi vehurumende vachaita basa ravo nemazvo. Ndo zvatiri kunyanyisa kuvimba, tichikurudzirawo kuti vadaro, nekuti mhuri yeZimbabwe iri kuyavaya, iri kukwangwaya. Inodawo kuti sendi rega rega riripo rishande zvepundutso nebudiriro renyika.
Takanzwawo vacharamba mugwaro ravo ravakaburitsa irori rekuzivisa kuti vamunangagwa havasi kuenda kumusangano weUnga uyu, vachitaurawo kuti zvichapawo mukana wekuti vange vachitsigira mabasa ebudiriro munyaya dzeupfumi ari kuitwa munyika. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Kungoti hazvo muromo wozariri une rwizi. Dai kuri kunzi mashoko avacharamba anozadziswa, taizvitenda. Asi zvatanga tichiona panguva yapfuura iyi pasi peutungamiri hwavamunangagwa ndezvekuti mabasa ebudiriro achona haana kunyatsa kucheka kuti ndivanani vanenge vachisimudzira nyika vachikwanisa kuti vabatsira. Nekuti tiri kuona kuti nyaya yendambotaura yehuori, pane makambani mashoma-shoma anenge achiita sekuti ane ukama nevari kutonga. Ndo anenge achingonzi apa iwepinda, apa iwepfe, iwepfe, iwepfe. Uchiva huori hwekuti budiriro yacho haizobude. Kana vanenge vachinzi vagadzire migwagwa, vanenge vachinzi vatenge mabhazi emazupuku, vanenge vachinzi vatenge nhomba nezvimwe zvakadaro zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19, zvese izvozvo dambudziko ranga richionekwa nderehuori, pasina simba rakadzama rekuti nyika ipedze huori ihwohwo. Saka tiri kuramba tichichema nenyaya yekuti hongu mashoko akanaka avacharamba nevamwe, asi anoda kuti azadziswe nekuti muromo wozariri une rwizi.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Varamba mashoko ekuti vaimbova gurukota uye gavhuna wedunhu remasvingo vaJosiah Hungwe vakashaya nezuro. Vamugwadi vati aya mabasa evanopikisa vavasina kudoma nemazita. Mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vakaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiramba mashoko aitenderera munyika kuti vaHungwe vainge vafa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamugwadi.
Chandoda kuti muzive nevakateerera vose mhuri yeZimbabwe yanga yakachomadza nemashoko akashata kudai uye zvekarare manyepa asina chokwadi maari. Dei kuti vaHungwe vanova Secretary for Production and Labour vari nhengo yepolitburo zvekare mudare reZANU-PF havana kufa vapenyu, mashoko iwayo ndeekunyepa uye mashoko iwayo tatisingamatarisiri.
Makapedzera kuvaona rini vaHungwe vamugwadi?
Chatinoda kutaura ndechekuti vaHungwe taiva navo kudare repolitburo rakaitwa musi wemugovera zuva 4 September. Zvekare nhasi takatinavo kubasa sekuziva kwenyu kuti vakauyiswa naPresident paZANU-PF as a full time employee wemusangano sepolitburo member. Saka takatinavo zvekare kubasa muzuva ranhasi. Takatyamadzwa toona mashoko aya ndokurukura navo panharembozha vachitaura nemutauriri anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano wavanhu vaisike moyo vakataura zvekare neni sadirector wavo vachitinirawo mashoko aya kuti zvavabata huye mhuri yavo yabatikana mafoni kuanga achibva from all over concerned Zimbabweans vachida kunzwa kuti mutungamiriri wavo asangana nei asi vavatsanangura taiwa ndezvekunyepa
nyaya dzakadai dzinotanga sei chaizvo vamugwadi
chatinoda kungokurudzira ndechekuti tinoziva kuti tinopesana munyaya dzezvo matongerwo enyika kune vamaopposition kune chii asi handizvo zvinoita kuti kupokanawo kana kuti madifferences aya masiyaniro emaonero atinoita panyaya dzezvo matongerwo enyika haafani kuti tizoita pere dzokusvika pakufambisa mashoko enhema hazvina hunhu hazvina tsika uye zvinhu zvakadaro hazvitarisirwi tsve pasimbwa inonge ndokusaka hurumende yezanu pf hurumende yavanhu neparamende dziri kugazeta bill resaibha bill mutemo wakanangana nokuti tigadzirise nyanya nemhando dzinoshandisa social media kana kuti zvamasaisai kufambisa mashoko ekunyepa mashoko ekunyepa tinoona zvachifambiswa vanhu vachiti muzimbabwe muri kuitwa uori muri kubiwa ari mamwe mashoko ekunyepa vamwe vachiti muzimbabwe munobiwa sarudzi ari zvekare mapi mashoko ekunyepa vamwe vachiti muzimbabwe mune nzara over 1 million people are dying in zimbabwe every year nenzara ari mashoko ekunyepa nhema ndedzinotanisha imeji yenyika neutungamiriri
sebato matambira sei mashoko aya
mashoko iwayo atirwadza asi ndoti kumhuri yemuzimbabwe vahungwe vapenyu mashoko ava vatotisiyira kwatitikudzei ndeyekuti ngatienderei mberi nekugadzira virtual conference yedu yeannual people's conference yatichaita kubva musi wa25 october kusvika musi wa31 october under the theme growing and modernizing the economy towards vision 2030
mukuru mubasi rezvokubudiswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu westudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi munewsday mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vari kuchichidzira vana chiremba vari kurapa vaimbo vemudzimai wavo muzvare mary mubayiwa avo vari kurwara uye vakamirira kutongwa mumatare edzimhosva bepa nhau iri rinoti vana chiremba vanorapa muzvare mubayiwa vari kuramba kupa muzvare mubayiwa magwaro anoratidza kurwara kwavo vachiti vanotya vachiwenga vanovazve gurukota rezveutano muchronicle mutauriri wemapurisa mudunhu rematebeleland south amai loveness mangena vanoti vanhu vatatu vaikorokoza vakafa nemusi wemugovera pamigodhi miviri mudunhu iri yejohn a big ben mine kugwanda nepastambok mine kufilavusi zimlive.com rinoti hurumende yelibya yasunungura saad gaddafi mwana wevaimbo vemutungamiri welibya vamuhwamwa gaddafi avo vakabviswa pachigaro zvechisimba vakaurawa muna 2011 Saad Gaddafi anonzi paasunungurwa ananga kunanga rendege akapinda akananga kuTurkey. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi 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 pa Studio 7 apo. Ndirikutaurawo ndiri kuno kumutora changa. Vana veZimbabwe tatambura nemachina akaya muno muZimbabwe aya kune kambani iri mutora shanga inonzi UMC nekuda kwokuoma kwezvinhu vana vakavharirwa izvezvi mukembi havabvumirwi kubuda kana panze vamwe kutaura kuno vane 6 months vamwe vane gore vasikatombobuda mukembi kuti vanoona mhuri dzavo uchinzi kwangubuda chete kubuda mukembi basa rapera kwenda kunotsvaka huni dzekutubikisa unotonyorwa unenge wakachengetedzwa nagadi unotonyorwa kunzi enda unobuda uende wanawo unge ufanira kunge wadzoka iye vamunangaga vatiregerera ngavaone zvokuita kana ivo mashoma mapurisa acho kumashonerande west mukuru wamapurisa mumashonerande west province matiregerera onai zvokuita vana vezimbabwe tanzwa kuno kumutora shanga kambani inonzi UMC matiregerera
pastudio 7 apo makadi zvenyu ini njonzi mai mashiri ndiri kumondoro kwaneuso mapurisa ashaya basa rekuita ungasungire munhu kuti atuka mudzimai womutungamiriri wenyika ende zvakaoma ende vashaya basa president wofuti here mukadzi uyu purisa ngaziye basa ravo kwete ndozvaakaendera kunodzidzira basa rekuita basa rekuti kwanzi naye mudzimai kana achikanganisa ngaatupe
apo pastudio 7 mamuka sei kongo matanonoka wande ini ndoda kutaura panhau yezvikoro zviri kuvhugwa papapapa kuti mwana wese kuchikoro zvakanaka chaizvo zvavaronga asi hurumende chandiri kuona chairi kuresva chinhu hwani chekuti mabhazi ngaasafamba apa vana vechikoro vari kunzi vaende kuzvikoro nemusi wemande vana vachona vanotakurwa nei kuti vabve kunzvimbo dzavari vachidzokera kuzvikoro izvezvi kuti vana vachona vakwire zvimota zvimota zviri kudhura paunenge une vana vakawanda kuti vakwire zvimota zvachona apa zvimota zvachona murodhi imomo zvinotiza zvopinda nemudondo ko kana mwana akaendwa naye akanonochekereswa ngavaite kuti mabhazi afambi vana vaone kudzokera kuzvikoro ndo zvandirungochema nazvo
makadini pastudio 7 apo ndina zvangu mashoko mazhinji andingataura ndaingodavo hangu kuti mundibvunzirevo kuzanupf kuti kuzvino idzo dzimba dzavanodai kuvakira madhokotera ndiyo mari here vachadla dzimba here kana kuti nokuti upenyu hwamazuva ano hunoda uine nhingirikiri une homwe mako makamira zvakanaka zvino kana vapiwa dzimba vana vachaenda kuchikoro nenyaya yedzimba here kana kuti vanodini tokumbirawo kuziva ipapo ndisimba rashe tsuro ndiri muno musouth africa angu ndichibvunzavo
mamuka sezvenyu vashamari vestudio 7 nevateereri vose
nevaverengi vacho vanodziverenga kuzimbabwe
ndinoda zvangu kutenda pazifa payakaronga timu chaiyo chaiyo
vakagona kuchuza vanhu bcause muzimbabwe hamusina bhora munhu makutoda kutoti vanhu vambotanga vatombopinda mugiraundi chaizvo chaizvo but hamatorera vakaita vanhu vese vanotambira kunze kwenyika havakagona zvisingaiti timu yakasimba togona kubudirira ndini zvangu rtm
mangwanani pastudio 7 apo makadiko vana mukoma wandi apo muri sezvenyu apo inoitwa mukoma Langton muchochororo ndiri paCape Town apa ndiita pasarudzo apa taifanira kuti tihwina asi kubirira manhu vanhu vezano vanobirira hazvigoni here kuti mukokevo vamwe vekunze vazoita ongororo pakuverengwa kwemavhotsi apa nokuti tozati NDC inotohwina chete asi kubirirwa mani zvotirwadza kungovhota pasina chinobuda apa tenge tichivhota asi hachina chipana chinobuda apa vanenge vachingorova zvavo kuriga akaoko ndatenda
vakadini pastudio 7 ndine kuti ndoda mburumbidza vanguwo MDC pamwe vanga ndisapoti MDC padiba ndinoona kuine kugonawo pakukurudzira vanhu kuti vabayiwe mainjekisheni ndo zvinhu zvavafanira kutoita zvekutangira pana zvese tisingataurindi zvemainjekisheni pana zvimwe zvese pakunyaya yekuva kazimbabwe kuti zanupf haiva kuzimbabwe kana vanhu vasina kubatana chinobatana chinovaka zimbabwe vanhu vezimbabwe ndozvokusorera kupikisana kuti ndezanupf ndemdc anani aindorasa kuti kuvaka zimbabwe kakubatana semabatanaaaitira vari kutoita ivo kushambadza kuti vanhu vadini vabaiwemajekiseni saka ndozvavafanira kuita pane zvese papo ndovarumbidzo vapapo ndopega ndotovarumbidza ivavavo but zvimwe zvese zvanotokanya vane vavo
imi wamonzura imimi maitofanira kutoti motobatsirana kurwisana nezanupf handiti motobatsirana kurwisana nezanupf yobva zanupf iyo monzurana chamisa mochinyatsokugara pasi motaurirana mataurirana mochivaka nyika moendera mberi nenyika pane zvirikuitwa nezano izvi. Iwewe chwe waakuti teki teki nekuda zano uchipiwa mari nezano. Saka vanhu havambofauka kufarira monzora kungokuudza isusu tisu vanhu vacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokoka ifimpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tirikurukura nezvenyaya yekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana siyana inobata chirongwa cheCOVID-19 lockdown, inosanganisira kudzoswa kwemitambo munyika. Tirikutarisawo nyaya yekuvhurwa kwezvikoro, nematambudziko ari kutarisana nevanhu nenyaya yekushaya zvekufambisa munguva yekurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Maikove, nhasi manheru na 8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro America yakacherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongero enyika uye chichiita zvidzidzo zvematongero enyika paGeorge Mason University muVirginia muno muAmerica kuti vatiudze kuti zuva iri rakakosha zvakadini kuvanhu vemuAmerica.
Zuva rekurangarira nekupemberera kushanda rakatanga kupembererwa mu1882 muguta reNew York, New York City. Izuva rakazoparurwa kutarwa pamutemo muna1894 naPresident Grover Cleveland. Ndivo vakaparura kuti mvuro wekutanga wemwedzi wagunyanya wega wega ndoo wekupemberera kana kurangarira vashandi. MuAmerica, zuva iri rinozivikanwa nokupa muganhu wekuguma kwemwaka wechirimo. Uyezve kutanga kwegore rezvikoro kana nguva yenyabvu yekuAmerica yatinoti nechirungu American football. Saka mvuro wekutanga wagunyanya unopembererwa nekurangarirwa zvinoitwa nevashandi vomuAmerica. Tinorangarira zvakanyanya nokuti izuva rakatangwa nesangano rinoita nezvevashandi. Saka mvuro wekutanga wagunyanya unopembererwa nekurangarirwa zvinoitwa nevashandi vomuAmerica.
Vashandirwi kana kuti ava maemployers vanofungei pamusoro pezuva iri?
Vanorirangarira nekukoshesa kana kuremekedza vashandi vavo. Vamwe vakavhiringidza mutsauko uri pakati pezuva revashandi remuna chivabvu neremuna gunyana. Mutsauko uripo mukuru uye ndowekuti muna chivabvu kurangarira zvinoitwa nevashandi kwete muAmerica chete asi pasi pose.
Ivo vashandi vanocherechedza zuva iri sei?
Gore negore mhuri zhinji dzinoungana dzichipemberera nekugocha pamwe nekumwa. Labor Day vazhinji vanoita mapati nemabrai pachirungu, vamwe vanoita manunziwo ma street parade.
Ko imimi makacherechedza zuva iri nenzira ipi gore rino?
Ini ndaiwacha uyezve ndakarishandisa somukana wokumboshanda mamwe maresearch projects angu pamwe chete nokuva nenguva nehama neshamwari.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongero enyika uye vachiita zvidzidzo zvematongero enyika paGeorge Mason University muVirginia muno muAmerica vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinoti riri kunetseka zvikuru pamusoro pemhuri dziri kubviswa padzakavaka misha yadzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi gore rino havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Bato reZANU-PF rinoramba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaJosiah Hungwe vashaya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.